Vashara kumba kwemushaka bhukumebhureni muno muHarare nhasi. Amai Mugabe vati murume wavo akasimba senjanji, kunyange hazvo vaMugabe vachinzi vanorwara.
We are not in control of our destiny. We are not. Mwari ndiye anoziva kuti ini uyu munhu achararama kusvika nguva yakati, uyu hambo uyu kana zuva rimwe chete, uyu achagara makore mangani. Tinogara nadzo njanji vana Mugabe, njanji. Nanhasi nemakumbo mairi vari kungofamba. Ndozvakada Mwari for his life. Asi Mwari sekutaura kwandaita kuti this world is God's garden. Anomuka Mwari nenguva yaada kana midnight achichema maroho. Saka nguva ino iyoyo musi we Friday manheru, Mwari akaona zvakakodzera nenguva iyoyo, ndakanzwa 10 o'clock kuti it's time now to pluck out the flower rinonzi chinzindaira.
Mashoko aya anouyawo panguva iyo vaMugabe vachigara vakaenda kuSingapore kunorapwa. Pamusoro pemufi, amai Mugabe vati chingaira, uyo aizivikanwa nezita rekuti Chings, akafa ari munhu asina chinoshamisira muupenyu, vachiti nziyo dzake dzaibiwa dzichitsikiswa zvisiri pamutemo kana kuti piracy. Chings akazotengerwa imba nesangano rinoona nezvevaimbi reZimbabwe Music Awards kana kuti Zima, iyo yakatambidzwa mushakabvu mwedzi mishoma yadarika, ari panhovo yerufu.
He's just an inborn player, you think? Vamwe vanenge vasina kana kutombonodzidza zvekuimba kana kuenda kumusic school, but tinenge tiri chipo. Saka munhu anenge achiti ndipo ndicho chipo chandakapiwa, regai tichishandise kuti ndiwane pundutso muupenyu hwangu. Avo vane nungo vasingadi kushanda, tore music iya anongobhenwa maCD panzapo, reproducing other people's works. Hazvina kumbonaka izvozvo, inonzi piracy iyo nechirungu. Kuba unenge uri kutopira munhu. Ini ndaifunga kuti ma law enforcement agents, they must descend heavily on those people vanoita izvozvo.
Amai Mugabe vaenderera mberi vachikurudzira vari mubato ravo reZANU PF kuti vabatane senzira yekuremekedza Chings pamwe nevamwe vashakabvu vakarwa muhondo yeChimurenga. MuZANU PF vave nebhonda waponda matambiro ezvidhakwa, zvichitevera kutadza kwavaMugabe kudoma munhu achatora matomu kubva kwavari kana vachinge vabva pachigaro. Amai Mugabe vatiwo dzimwe nyika dzakaita seNamibia neSouth Africa dzave mugwara rekutevedzera zvakaitwa muZimbabwe zvekutora minda, vachiti varungu pasi rose havazi kufarira kuti minda iende kuvanhu vatema.
Varungu vaiitira kuti chitidzira zvinonzi intimidation nechirungu, kuti tidzidzira kuti land reform, if the land reform program in Zimbabwe is a success story, then dzimwe nyika dzinotevedzera. But now we actually say it has been a success story. Vanhu vakatiwa ifu ravo. Saka makuona kwana South Africa yakusimuka, ndozvavakanga vatitya. Saka vaida they wanted to beg us kuti nyararidze. Ndinofara kuti mukoma Chings varemba uchimba hondo yemunda yatokura. Vanhu vachinzwa kuNamibia uko, president wekuNamibia was here on a state visit, vakataura kuti President Mugabe, inini you are my inspiration, you are my source of inspiration, you are my hero. Vanoyoma vakasunungura Namibia, inini zvandaapo kudai sapresident weNamibia, basa rangu ndiri kuona kuti ivhu radzokera kuvanhu vekuNamibia. Ndozvaitika varungu izvozvo kuti zvaivizita kundeje zvaakungoendera mberi zvichingodaro. Hakuna iyi nyaya yevhu haisi yakatsikirirwa pasi kapeti, hazvikwanisiki. Population iri kukura, demand yeland iri kukura, tinodawo kuwanawo patinorarama napo muupenyu hwedu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti chirongwa chehurumende chekugovera ivhu kuvatema, icho chakaitwa zvine mhirizhonga, ndicho chakakonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi. Asi anai Mugabe vati ivhu ndiro rakakonzera kuti veruzhinji vapakate futi vachinorwisana nehurumende yevechichena yaivapo yavanoti yaidzvinyirira vanhu vatema. Amai Mugabe vaenderera mberi vachiti zvirango zvakatemerwa vaMugabe ivo amai Mugabe pachavo pamwe nevamwe vakuru vakuru muZANU PF zvakaiswa pamusana pekutorwa kwakanga kwaitwa mapurazi nehurumende. Asi hurumende dzekunze dzinoti zvirango izvi zvakaiswa nepamusana pekutyorwa kunonzi kwaitwa kodzero dzevanhu munyika pamwe nekubirira musarudzo. Chins anozivikanwa nekuimba kambo kaikurudzira kutorwa kweminda yevachena nguva yejambanja mumapurazi kanonzi hondo yeminda. Pataenda pamhepo tanga tisatadzira kuti hurumende yazofunga zvipi panyaya yekuti Chinks opiwa ruremekedzo rwegamba renyika here kana kuti kwete, sezvo gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaIgnatius Chombo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Chinks akashaya nechishanu chapfuura mushure mekurwara kwenguva refu nechirwere chegomarara. Kubva pafa Chinks, mhuri yemushakabvu yakangomirira kunzwa kuti hurumende ichatara danho ripi. Zvitevera zvikumbiro zvakasvitswa kuhurumende nebato reZANU PF vakarwa muhondo yechimurenga pamwe nesangano reZima kuti Chinks aitwe gamba renyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.